Mumwe wechidiki mudunhure Makoni West vaYoungstown Dzikiti vanoti vagadzirira chose kuenda kunovhotera vanhu vavanoda.
Ndatononokerwa kuti inini ndiite sarudzo muupenyu hwangu rekuti ndinoda kuti nyika ifambiswe sei. Ndatogadzirira kuti musi wa23 ndichaita sei nesarudzo dziripo. Vechidiki wee, kuseri kweguva hakuna munamata. Hatidi vanhu vanoda kuzobvunza kuti chii chadya nyemba imuri kuona matsimba enhemba. Vhoti yako inochinja upenyu hwako. Vhoti yako inoshanda yakakosha. Ndiro izwi rako roga rounogona kuti uburitse zviri pamutemo. Nyunyute unaye mukati mweupenyu hwako, nyunyute unaye pakati pamusoro peutongi huri munyika muno.
Mumwe wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change uye ari kukwikwidza kuita kanzura muHarare vatakudzwa ngadzihore vanoti vechidiki vane sarudzo iri nyore kuita rwendo runo.
Vakati iwo vana vamunangagwa muna 2018 dzidzo dzinenge dzashanduka. Vakati iwo mabasa anenge ako magetsi tichida 2200 megawatts. Vakati iwo vanenge vatipa 3000 megawatts. Vakati iwo mu district imwe neimwe vachange vaisa chipatara. Zvakaitwa here? Hazvina kuitwa. Asi riri kuti mabasa edu ndo anofanira kuzvitaurira. Mabasa api kana tichiziva kuti nyika yakavondomoka?
Asi mumwe wevechidiki muzanu PF Mubulawayo Nyari Bechani anokurudzira vechidiki kuti vavhotere bato rake.
Kana vakunovhota pai vechidiki ngavasafunge ruviri kana rutatu. Takaona isu kuti baba Munangagwa nemaMP nemakansela avo ndivo makandidates akakodzera kuve vachibata basa iri. Vanofanirwa kuwanawo umwe mukana wekukontinya nebasa iri riri kuitika iri.
Mushandi musangano reElection Resource Center Takudzwa Tsunga anoti ongororo yavakaita mwedzi miviri yadarika inoratidza kuti pane vamwe vechidiki vari kuti havasi kuvhota musarudzo nekuti havana chivimbo nemaitirwo esarudzo dzemuno.
Zvakabuda pasurvey yatakaita ndezvekuti number 1 only 71% emayouth ndivo vari registered kunovhota. Pa71% emayouth akaregister kuvhota, only 94 ndivo vakati vachabuda ndemusesarudzo kunoenda kunovhota. So pane 6% yemayouth vari kuti havasi kubuda kunovhota musweelection.
Asi Chipanga Mazano musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShe Chiriga vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapinde zvine mutsindo musarudzo dzinoitwa munyika.
Kuvhota ndihwo hwaro nembiro yedemokrasi yedu, uye ndipo pokutangira mukutaura zvizere zvatingada sevechidiki maringe nekutungamirirwa kwatingada kuti nyika ino iitwe. Uye zvakare kuvhota kunoshanda chose kana vechidiki vakasimuka neuwandi hwavo. Ndokuvhota nekuchengeta kukosha kwevhoti yavo zvakanyanya. Kurudziro yedu kune vamwe vechidiki ndeyekuti ngatitarisira mangwana redu nekusarudza vatungamiri vasina nhoroondo yekukundikana. Ngatisarudza vatungamiri vanogona kutipa hope kana kutipundutso mune ramangwana.
Murume wechidiki anoshanda nesangano reZimbabwe Initiative for Peace and Research uye achiongorora nyaya dzevechidiki vaJustice Muzondiwa vanoti vechidiki ngavabude neuwandu hwavo kunovhota vasingatyi.
Mashoko angu kune vechidiki ndeyekuti ngatiendei kunovhota musarudzo idzi takasununguka kuvhotera mutungamiri watinoda. Vhoti yako isarudzo yako. Sevechidiki ngativhoterei vanhu vatinoziva uye vatinomiririra zvido zvevanhu nekugadzisa matambudziko atasangana nawo mumagariro edu.
Makwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika anoratidza kuti ari pakati pemutungamiri weZanu PF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Vaviri ava vakatatsurana zvine mutsito musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 iyo yakakonzera mutauro mukuru mushure mekunge vachamisa vapikisa kukundwa kwavo navamunangagwa. Asi dare reConstitutional Court rakaramba rakamira nezvakange zvabuditswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vamunangagwa ndivo vakanga vakunda. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.